Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu gumi guru 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inorambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange. Zimbabwe inokurudzirwa kugadzirisa zvinhu zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations, kwete kupopota ichiti iri kunyeperwa. Tichanzwawo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekupinda nekubuda muAmerica reCustoms and Border Protection nemuvhuro rakatora matanho ekurambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange, richiti mangoda aya anocherwa nevanhu vanenge vachibatwa chibharo kana kuti kushandiswa vasingade. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanyora padande mutande reTwitter vachishoropodza danho reAmerica iri, vachiramba kuti muZimbabwe mune kumanikidzwa kushanda kwevanhu. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vanoti sangano ravo harina ruzivo nezvekumanikidzwa kushanda kwevanhu kwamarange. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Marange zvinhu zvagara zvinomuzikanwa kuti kune matambudziko akawanda ariko kubva pakawanikwa madiamonds kusvika iko zvinezvi. Saka nyika yakaita seAmerica inyikawo ine vanhu vakawanda vanotenda jewelry. Saka iri nyika zvekare ine ndingati chikamu chakati kurei chavanotamba mukimberly process inowa ndiyo inoongorora nezvemadiamonds pasi rese. Saka vanenge vainewo maonero avo nemafungiro avo nemanzwiri avo pamusoro pezviri kuitika kwamarange. But isusu seCenter for Natural Resource Governance, dambudziko redu hombe kwamarange harisi reforce the labor, idambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu sekuti makorokoza vakabatwa. Nzira yavari kubatwa nayo yacho ndoyatiri kuti isusu haisiri right. Regai kurumisa vanhu nembwa. Kana vatyora mutemo vaendesei kumapurisa vanotongwa. Nenyaya dzetransparency kuti madiamonds acho haasi kubatsira nyika, ari kubatsira maindividuals kwete nyika. But nyika yeAmerica vanenge vainewo mamwewo masangano vanenge vachishandawo navo vachiudzwawo zvavanoudzwa navo zvandisingakwanisi kuti nditi vari wrong kana kuti vari right, nekuti tinenge tisiri pese pari kuitika zvinhu kwamarange.
Tichimbotsanangura iyo yavari kuti forced labor kana kumanikidzwa kushanda kwevanhu vanenge vachichera mangoda, mungaitsanangura sei kuti pazosvika pakunzi kushanda kwaita munhu amanikidzwa kana kuti forced labor?
Forced labor kubata munhu asingadi, asina kupa mvumo, womumanikidza kuti shanda uchere, kana tinotaura forced labor pamusoro pekucherwa kwemadiamonds. Zvadaro womutorera zvinhu zvaachera izvozvo, womubvutira kodzero yake pamusoro pesimba rake nekushanda kwaanenge aita. Ndiyo yatinoti forced labor. Kwamarange sekuziva kwedu isu sinoongororo dzedu zvakamboitika, but ndofunga kunana 2009 pakapinda mauto, vanhu vakazotanga kunzi dzokai, vakamboshanda shanda nemauto. But pane musiyano pakati peforced labor neexploitation yelabor. Exploitation yelabor isusu ndo yatinoona inoitika kwamarange, yekuti vanhu vanogona kuita syndicate nemauto woenda kunochera. Then muto anopiwa kana 50% yezvacherwa izvozvo. Vanga vachichera gurupi rinopiwa 50% zvonzi govanai pakati penyu. Iyoyo isusu tinoitora sekuti kusveta simba kana kuti its exploitation yelabor yevashandi. Asi forced labor ndeyekuti munhu unoisirwa pfuti pamusipa kuti shanda uchida usingadi endi deni kana zvaa washanda izvozvo munhu iye anenge akagwisira pfuti pamutsipa ndiye anotora zvese zvaunenge washanda.
Danho iro riringaomesera Zimbabwe zvakadii iro ratorwa neAmerica?
Harina kumira mushe, nekuti sekutaura kwandaita America inyika ine simba rakanyanya kunyange muKimberley process. Ndingati inini America mutungamiri panyaya yezvinhu zvakawanda kusanganisa panyaya yerough diamond trades. America ine maassociation emabusiness vanogadzira nekutengesa jewelry kana kuti ndarama zvinokosha idzodzo dzakaita semadiamonds, gold nezvimwe zvakadaro. Vanhu ivavo vane simba rakanyanya rekuti vakaudza hurumende kana kuti vakabvumirana kuti zviwanikwa zviri kubva kunzvimbo yakati zvakasviba hatizvidi munyika yedu. Zvinoinfluenza kunyange necongress mapoliticians ekuAmerica. Pamusoro pezvo vanoinfluenzawo dzimwe nyika kuti musatenge zviwanikwa zviri kubva kunyika yakati kana kuti kunzvimbo yakati. Saka danho iroro ratorwa rinoreva kuti madiamonds ekuZimbabwe achanetsa kutengesa nechikonzero chekuti mari dzinotengeswa dzacho madiamonds dzinopfuura nemuAmerica. Saka vanenge vaakutyora chiga ichocho cheAmerica vanenge vachizosungwa zvikuru sei vemabhizimusi vemuAmerica macho.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare kuMauritius naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro muparamende vakashora vanhu vanoita zvekutenga nekutengesa mari pamukoto vachiti varikuita izvi varikuda kuparidza upfumi hwenyika. Vakatiwo hurumende yavo iri kutora matano ekugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Godwin Manguya anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mashoko avo pamusoro pemamiro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address pamwe nekuvhura chikamu chechipiri cheparamende yechipfumbamwe, vamunangagwa vati vanoziva kuti vanhu vari kutambudzika kuwana mari izvo zvave kupa nhubu mukana wekutengesa mari nemutengo uri pamusoro soro.
Appropriate measures are being taken to address the cash situation, which include a gradual removal of arbitrage opportunities created through multi-tier pricing.
Vati hurumende yave kuwana mari yakawanda kudarika yange ichitarisira uye ine zvirongwa zvakawanda zvairi kuita zvekuvandudza upfumi. Semuenzaniso, vamunangagwa vati hurumende yakaisa parutivi bhiriyoni nemazana masere ezviuru zvemadhora semari yekutsigira kurimwa kwechibage, soya beans pamwe nedonje. Vatiwo hurumende yakaisa parutivi $51 million yekutenga zvinhu zvekurimisa zvakaita sematractor nezvimwe kubva kukambani yeJohn Deere. Vamunangagwa vatiwo kunyange hazvo vari kufara kuti paramende yakatovandudza mimwe mitemo kuitira kuti ienderane nebumbiro remutemo yenyika, havasi kufara nekuti izvi zviri kutora nguva yakareba. Vatiwo kusashandiswa zvakanaka kwemari yehurumende kunogaro taurwa naAuditor General hakufanirwi kuramba kuchienderera mberi, vachiti yave nguva yekuita zvinhu zvakajeka uye zviri pamwero. Vatiwo hurumende yavo icharamba ichirwisa nekutsigira masangano ese anorwisa uori munyika. Vamunangagwa vati vanoziva kuti zvinhu zvakaomera vanhu vakawanda munyika, asi vakati zvichatora nguva yakareba kugadzirisa zvinhu uye zvinoda kuti vanhu vashande pamwe chete. Mabhiri anotarisirwa kuzeiwa neparamende iyi anosanganisira Mines and Minerals Amendment Bill, Cyber Crime and Cyber Security Bill, Prisons and Correctional Services Bill, Medical Aid Societies Bill nemamwe. Vamunangagwa vatiwo mabhiri eZimbabwe Media Commission, Protection of Information pamwe neBroadcasting Services Act Amendment Bill anofanira kupasiswa nechimbi chimbi. Mukuru weSouthern African Parliamentary Support Trust vaJohn Makamure vaudza Studio 7 kuti chakakosha kuona kuti zvaparurwa nhasi zvinobatsira veruzhinji here.
Kana president vaparura saizvozvi maministries anofanira nao kuchigadzira mitemo yacho haiti iyo chiuya kuparlament saka makomite parlament anofanira nao kuramba achidi achisenza nemaministries vachivabvunza kuti zvakataurwa kunzi kuchauya chakati nechika kuchauya mindset minerals amendment bill kuchauya public finance management bill saka imi ministries zvapapi saka parliament inofanga kuti kuramba ichitikirira maministries ichivabvunza kuti zvapapi kuti zviuye kuparlament
nengo ye MTC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kopen amai Priscilla Misahera mvumushonga vati havabvumirani navamunangagwa kuti paramende haisi kufambisa basa nemazvo vachiti makurukota avo ndiwo asiri kuita basa nemazvo gurukota rezvemitemo neparamende vaziyambi ziyambi vati paramende ichaidzana pese painogonanapo kuona kuti mabhiri anenge aunzwa paramende apasiswa kunyange hazvo vamunangagwa vataura mabhiri avanotarisira kuti azewe neparamende haasi mabhiri ese aya anounzwa kana kupasa muparamende muchikamu chekutanga cheparamende yechipfumbamwe pakapasiswa mabhiri mapfumbamwe chete asi ipo paitarisirwa kupasiswa mabhiri makumaviri nemapfumbamwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangoja.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti hurumende yeZimbabwe haifaniri kushatirwa nezvakataurwa pamusoro payo nenhumwa yeUnited Nations asi kuedza kugadzirisa zvinhu kuti ifambidzane nedzimwe nyika ichisimudzira kodzero dzevanhu. Nhumwa yeUnited Nations inoona nezvekodzero dzevanhu vaClement Nyaletsosi Voile avo vakange vatumwa kunoona mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe yakadzoka isina mashoko anofadza hurumende yeZimbabwe. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vade Wamavhinga vaudza Studio 7 kuti kupa vanhu kodzero dzavo zviri nyore uye hurumende ndizvo zvainofanirwa kuita kwete kupopota ichiti yanyeperwa.
Nhume yeUnited Nations yakashanyira Zimbabwe kubva musi 17 kusvika 27 September yakataridza kushushikana nekukatyamadzwa nenhaudza yainzwa dzevanhu vakash nekushandiswa kwechisimba chakapfuuridza nemapurisa nekushandiswa kwemauto kudzinga vanenge vachitaridzira zviri parunyararo. Ikaonawo kuti mitemo iri kurira kugadzwa neZimbabwe panyaya dzezverunyararo kana kutaridzira kwevanhu haisi mitemo inoringana nekodzero dzevanhu dzakatarwa mumagwaro epasi rose eUnited Nations. Ikakurudzira hurumende yeZimbabwe yavamunangagwa kuti itore matanho anotaridza kuremekedza mvumo nekodzero yevanhu yekuti vaite magungano murunyararo, zvakarewo anotaridza kuti mauto haasi iwo anofanira kunge achiita basa remapurisa, uyezve nhume yeUnited Nations yakakurudzira Zimbabwe kuti zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nemuslande commission ngazvizadziswe zvekuti kana paine vane mhosva kumauto nekumapurisa vanofanira kuti vasungwe vamiswa mberi pematare ezimhosva. Zvese izvozvo zvakakosha kuti mhomho ruzhinji rweZimbabwe rugone kugamuchira kuti hurumende yasanduka yava nemamwe maitiro asiyana neakare.
Pari zvino chii chamuri kuona chinofanira kugadziriswa kana kuitwa?
Pari zvino tinoona kuti pane zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe kusanganisira mitemo inofanira kuti ivandudzwe nemitemo mitsva iri kunzi ichauya iri kutoonekwa kunzi haina kutokwana panyaya dzezvekodzero. Saka pane matambudziko makuru anofanira kuti agadziriswe nehurumende yeZimbabwe. Tinovimba kuti vamunangagwa vachagamuchira mashoko abva kunhume yeUnited Nations nerunziro yavari kupiwa yekuti zviripo zvakawanda zvichiri kuda kugadziriswa pachiri nebasa. Mashoko ega haakwani kuti agadzirise nekutaridza kuti pava nemutsauko mukati meZimbabwe unoita kuti vemapato anopikisa vemasangano akazvimiririra vakwanise kushanda vemasangano ezve vashandi vezvCTU vashandi vanachiremba vakwanise kutaridzira pachena murunyararo vachitsutsumwa kana kuchema kuhurumende vasingadziviswi nemauto nemapurisa.
Vadhewa Mazvinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Chombo tarisa zviruma pepanau anhasi. Munyuzi jei mune nyaya nezvekusungwa kwemukuru weZimbabwe Manpower Development Fund ZIMDEF vaLeonard Rwambiwa, avo vakatongerwa mwedzi mitatu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokubata-bata pasina kubvumirana umwe mukadzi wavaishanda naye. MuNewsday nekare mune nyaya inoti vaimbova veshandi veZisco Steel vari kuda kuona gurukota rezvemari mushure mekupiwa mari dzavo dzekumiswa basa dziri mumaRTGS. Ichinzi RTGS rimwe chete rine huremu hwakaenzana nedhora rekuAmerica rimwe chete. MuHerald, hurumende yeZimbabwe inoshora zvaitwa nehurumende yeAmerica iyo yarambidza kutengeswa muAmerica kwemangoda anocherwa kwamarange. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadi magadi Studio 7 indotwa Darlington ureva ndiripa Debena konyaye echitunha yakafamba sei asimbona zonzwisisa kuti chii chakanazoitika nezvechitunha tingotiudzaiwo tinzwe kuti kana pane varinazoziva zvakaitika gozi hatinaramboona kana picture zvayo zvinomboita zvimwe zvekuti zvinobuda mapicture zvichichi hatina kana chatakaona akavigwa usiku here mudhara kana kuti chii chakanatsoitika chaizvo hasi kumbozviziva izvi kwao munhu anovigwa asipo ina ndisandamboona munhu akagwari right here basa ndire kufamba achinotaura kuti they say inshona kudira jecha musadza is to take sand and put in the food haana kukwana mudhara
ndinotaurawo ndiri pano ndinoitwawo sibanda ndichitaura ndiri kuno Cape Town. Ndinoti nyaya iri kutaurwa navamunangagwa apo vari mupalamendi hazvisi zvinhu zvinoraramisa nyika, hazi mashoko anokwanisa kuvaka nyika yedu ende vanhu vane nzara kumba uku sei vataura vachidaro. Ngavarege kutaura mashoko akadaro vamunangagwa nekuti vamunangagwa havana chavari kupa munyika inzara yega yega inzara iyi yavanotaura mashoko avo haana kanatsara kana pfungwa.
Vamunangagwa vangarevezawo kuti vari kushora vanhu vanoita zvemari munyika vane makore nenguva yakawanda vachisiya zvichiitika havachakwanise kuwana punduso nekumisa kwavaita asi kwakutoomesera nyika. Nyika yakutoomeserwa nekuti vanhu vakawanda vari kumamisha vairarama neecocash so zvakureva kuti izvezvizvi nyika inoninge yatune dambudziko rimwe ise problem solving with another problem creating sokuroti idambudziko hombe.
Ivoi vanhu veStudio 7 ndoda kumbotaura kune mukomana anonzi Edipfeu. Edipfeu watinetsa tewongo uri mumwe wabva pachigaro urege kudya mari yedu hatichagoni kudzoka kuZimbabwe nenhau yako iwe Edipfeu wanetsa shamwari washungurudza kana ukatotera ako ubhuru wako mugabe unenge watotibatsira zvisingaiti chaizvo.
Radio Studio 7 ini ndinoda kutaura pamusoro pavakuru vedu vatungamiriri venyika ava ndiri kuno South Africa. Ndiri kukumbira kuti wanombonyatsokufunga here pamusoro pevana veZimbabwe kana kuti ivo vanongoti asadivirawo nemukadzi wavo iyeye wacho kuti vanongochengetana chete vana veZimbabwe vachitambura dai ari munhu anofunga anofungwa 5 dzakapiwa namwari dzisiri dzasatani haaite zvaari kuita ED uyu. ED ngaasiyane nezvaari kuita atitirewo maserious. Akunotaura nhau dzekuti anzi vanhu vari kutengesa mari zvisiri pamutemo, achitadza kuona kuti nyika inokwira mitengo zuva nezuva. Kana ari munhu ane pfungwa 5 chese dzakasikwa akaberekwa namai nababa wake vanonzi vamunangagwa iwoo, kwete zvokunzi EDP iye ED uyuyu, danga rumwe chekuti aite hero, kungofuma kuti chigaro vakomana ndakundikana. Anogona kutungamirira utungamirira nyangwe ari wekuzami, nyangwe kuMDC, nyangwe asati aita bato, angotanga kubata rake zuva ranhasi kungopa atonge nyika. Kwete zvaEDP vakundikana ava vaiti ava, ndovasarire zvavari kutiitira. Munobatira maMP mari yokuti hanzizvo waramwa kubuda zvaari kutaura. Uri kutaura zvine musoro reva zvokuponda vanhu.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitipa vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazvi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetwa kwevapoteri rinoyambira kuti zviuru nezviuru zvevanhu vanotsvaga upoteri vakachengetwa pazviwi zvitatu zvekuGreece vanofanirwa kubviswapo nekukurumidza nekuti uwandu hwevanhu hwanyanya sezvo vanotsvaga upoteri vachiramba vachiuyiswapo. Nzvimbo nhatu idzi dzine vanhu vanopfuura zviuru makumi matatu. China nezuro chipiri yakapemberera kusvitsa makore makumi manomwe kubva zvatangidza kutonga vaMao Zedong nebato ravo rechikomunisti. Masoja akafora uku mauto achiratidza zvombo zvavo. Vachitaura kuvanhu, mutungamiriri wenyika vaXi Jinping vakati hakuna mauto anogona kudengenyedza pakavakwa nyika yeChina kana kumisa kubudirira kuri kuitwa nevanhu veChina. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muimbi Messi Muchene anoti zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo yakasimba yokurwisa kutengeswa kwemimhanzi yevaimbi zvisiri pamutemo kana kuti piracy, iyo iri kuuraya raramo yevaimbi vemunyika. Muchene ari kushanya muAmerica umo akauya kumisangano yemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana. Anoti akasvikira kuNew York pari zvino ari muWashington DC asati aenda kuPennsylvania nekuTexas. Ngatinzwei hurukuro yaakaita naMarvelous Mhlanga Nyauye weStudio 7.
Ini ndafambira basa raMwari, ndakauya kuzoshumira nekuimba ndiri muno muWashington DC.
Pane zvitsva here zvamuri kupakurira vanokuteedzerai panyaya idzodzi dzekuimba?
Ya, zviripo zvandiri kugadzira zvekuti kupera kwegore rinori zvinenge zvabuda, tinenge tapa vanhu.
Manga muri muno kwenguva yakareba sei?
Iko zvino ndava nemasvondo matatu ndiri muno muUSA, asi muno muWashington DC ndirimo kwemazuva anokwana kuita mana.
Zvii zvamungati madzidza iko kuno zvamuchanopakurirawo vamwe kuZimbabwe?
Zvandadzidza kuno kuzvakati wandei. Kuno basa raMwari rinofamba, ukazvipira ukazviita nemazvo, aiwa shoko raMwari rinofamba uye basa redu kuno rinofamba zvakanaka chaizvo.
Matambudziko api amungati muri kutarisana navo sevaimbi nyanya vanoimba dzimbo dzikwaMwari muri munyika?
Matambudziko andingati atiri kusangana nawo ndeyekuti vazhinji vanoona sekunge vaimbi kana tikati taku vakatidaidza isusu ndoo kurarama kwedu. Saka vazhinji vanozvitora kunge taakutengesa shoko raMwari, izvo zvisiri izvo maitirwo azvo. Saka kazhinji vazhinji vanotitambira nenzira isiriyo wofunga kuti tabuda muMwari takuda kuita zvemari asi nyangwe iro Bhaibheri roshoko raMwari chairo rinotaura kuti chipo chako ndochi chakupa chekudya saka zvimwe zvatiri kusangana nazvo ndezvekuti zvatiri kugadzira nzimbo dzatiri kugadzira zvatiri kurekoda tiri kuzodziona dzamumastreets saka kuti tizowana chovoviri pazviri zvinhu zvekuti zviri kutiremera saka ipapo tine kuremerwa kwakanyanyisa sevaimbi vedzimbo dzechitendero
pane zvamungadairi kuti hurumende igadzirise panyaya iyoyo yepiracy nezvimwe zvakadaro
dai vakwanisa kuisawo mutemo unokwanisa kumiririrawo isusu sevaimbi kuti nziyo dzedu patinenge tadzitsikisa padzinongowanikwa chete ndepanofanira kunge pakatenderwa kuti dzinowanikwa dziri ipapo kwete kuti dziwanikwe dzingoti munhu wese wese neasina kana laisensi rekutengesa mumhanzi anongowanikwa achitengesa kuitira kutiwo sevana zvinotipowo manyawi kana tichiwanawo zviri kubuda mukati medikita redu saka vakatiisirawo mutemo wakanyatsosimba wokuti vanobatwa nemhosva iyoyoyo vanonyatsopiwa mutongo unotigutsawo unoita kuti vasazodzokera zvakare munzira vachitengesa nziyo dzedu zvingatibatsire zvizhinji
chimbotitsirei ukamumbotitsira kaakapera
tichaimba kanonzi tichasanganiswa tichasanganiswa nashe Jesu tichasanganiswa nashe Jesu Gwayana Rake Mwari Gwayana Rake Mwari tichafamba pamatombo egoride tichafamba pamatombo egoride negwayana Rake Mwari negwayana Rake Mwari
mombotipawo nhoroondo yekuti makatanga sei zvekuimba izvi zvakanga zviri muropa here makatanga sei
zvekuimba ndakatanga ndakangoberekwa mumhuri yanga iri mhuri yevaimbi kubva kuna sekuru mbuya vangu ini ndakaberekerwa muimba yevanhu vaingonamata imba yedu yese vana tete baba vangu mai vangu vanin'ina hanzvadzi yangu vazhinji vanoziva kuda kwashe mutsvene ndiye ega hanzvadzi yangu vandinaye because takazvarwa tiri 5 vasikana 4 nemukomana 1 pandakatanga ndingati pakutanga zviri professional ndakatanga 2002 ndopandakatanga kuburitsa albumu rangu rekutanga rainzi ngati mukudzei ndichingotiwo kutanga kuti dangotryawo kuti zvinobuda here asi nenyasha dzamwari rakatamukurumbira wakanyanyisa saka kubva ipapo kusvika nhasi ndingona mwari vachiita zvinhu zvihombe
uyo anga ari muimbi Mesi Mutsvene achitaura naMarvelous Mhlanga Nyahuye Tarisa zvanga zviri munhau America inorambidza kutengeswa munyika iyi kwemangoda anocherwa kwamarange Zimbabwe inokurudzirwa kugadzirisa zvinhu zvakataurwa nenhumwa yeUnited Nations kwete kupopota ichiti iri kunyeperwa ndasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nacho zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve chimwe chirongwa chenhau Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyerai muna Chris Gande munauze isindebele.
So we see.